Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera chivabvu 8, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Magweta ane mukurumbira munyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anodarika mashanu oronga kuendesa hurumende kumatare achipikisa matanho akatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekusaina Constitutional Amendment Bill No. 2 nezuro. Vagari vekugoko yemudunhu reMidlands vanoti vari kubatsirwa zvikuru kuvandudza upenyu hwavo nechirongwa chinodzidzisa vagari ava nzira dzakanaka dzekuti vararame pamwe nekurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta ane mukurumbira munyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anodarika mashanu ari kuronga kuendesa hurumende kumatare achipikisa matanho akatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekusaina Constitutional Amendment Bill No. 2 kuti rive mutemo. Achiti zvakaitwa izvi zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Magweta aya nemasangano akazvimirira ari kuita chipatapata kunyora magwaro ekupikisa zvakaitwa navaMnangagwa mushure mekunge dare reSenate rapasisa bhiri iri nemusi wechipiri. Magweta ataura neStudio 7 anoti magwaro ekupikisa aya achasvitswa mumatare edzimhosva chero nguva kutanga nemusi wemuvhuro mushure mekunge hurumende yadhinja mutemo uyu uye waburitswa zviri pamutemo muGovernment Gazette. Mukuru wesangano rinomirira masangano akazvimirira reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati vari kushanda nemamwe masangano anove nhongo dzavo akaita seVeritas pamwe nemagweta anosanganisira mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti pamwe negweta remutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatavani mpofu nemamwe magweta ane mukurumbira munyika kuitira kuti varuke nyaya yakasimba yekupikisa zvakaitika pabhiri iri.
Isu seZimbabwe Human Rights NGO Forum tinoshushikana kwazvo nedanho rakatorwa neparamende yeZimbabwe nehurumende yeZimbabwe pamwe chete nemutungamiri wenyika kupasisa Amendment Bill No. 2. Naizvozvo tine masangano akati kuti akazvimirira oga ari kushanda pamwe chete nemagweta anoita nezvekodzero dzevanhu kuti tiise nyaya pamberi pematare kuti zvipenengurwe kunzi ndizvo here zvakaitwa.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vati magweta avo ari kugadzirira kupikisa zvakaitwa nedare reSenate pamwe navaMnangagwa vachiti vanotyora bumbiro remitemo yenyika.
VaMnangagwa zvavaisa signature yavo kana zvavaapprova kugadzirwa kwemaconstitutional amendments aya nhasi chaiyeka kuti mangwana kana kuti mande magweta edu anenge achitodhindisa court application kudare ndoziva kuti mukomatendai biti pane zvavanga vachitibikira mukomatondorai patesara pane zvavanga vachitibikira vakamirira Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vadzikamai bere vatiwo vachaenda kumatare vachipikisa kugadzwa kwemutemo uyu wavanoti unokurudzira utongi hweumbimbindoga.
Wangu nezuru mtunga miru wenyika wakaisa rufavu wavo. Pa amendment bill number 2, shikirati zabuti wava kuda kutonga iwo nenzira yeo mbimbi ndoka. Isu sima sangano wakazumiri za ega. Tinuramba tishiramba kuti mtemo uyu wakaipa unakuna kila Zimbabwe. Saka chaenda kumatare zimoso.
Mutauriri wesangano ravana chipanga mazano munyaya dzemitemo reveritas vavalentine maponga vavhuma kuti ichokwadi kuti sangano ravo riri kuendesa kumatare nyaya yekupaziswa kweconstitutional amendment number 2. Munyori wezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vati ikodzero yemunhu wose kuenda kumatare kana paine zvaanofunga kuti hazvina kufambiswa zvakanaka sezviri kuda kuitwa nemasangano aya. Asi vamangwana vati masangano aya ari kuteya nzou neriva sezvo asingabudirire nekuti paramende yakatevedzera mutemo sezvinodikanwa.
Ndirikuti inini ikodzero yaani nani kugara cheZimbabwe kuenda kudare rinotonga nyaya kana achikofungwa kuti pane nyaya yaanotarisira kuti inofanira kuvhurwa nedare. Saka asingagutikani nezvakaitwa nehurumende neparamende anokwanisa kuenda kukoti. Inini handioni vachibudirira vari kukamisa nguva yavo nokuda kwokuti paramendi yakateedza mutemo, ine simba rokuisa chero mutemo wainoda, yakapuwa simba iri muconstitution. Saka izvi ndozvakaitwa neparamendi, saka havakwanisi kukondesa zvinhu zvakaitwa neparamendi.
Bepanhau repaindaneti Red News Works rinotiwo magweta ari kuenda kumatare aya ari kuda kushandisa chikamu chebumbiro remutemo chesection 328 icho chinosungira kutanga chashandurwa mushure mereferendum kuti chivandudzwe izvo zvisina kuitwa. Mutemo uyu unopa vamunangagwa masimba ekuwedzera makore kushanda evatongi vematare dzimhosva kubva pamakore makumi manomwe avaifanirwa kuenda pamudyandigere. Mukuru wevatongi vematare dzimhosva vaLuk Malava vanga vachifanirwa kuenda pamudyandigere musi wa15 Chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe. Sezvo mutemo uyu wava kushanda, vamunangagwa vari kutarisirwa kudoma zvakare vamalava semukuru wevatongi vematare kwemakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vashanu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuru makumi matatu nezvisere nemazana mana nevatatu kana kuti 38,403. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa vava pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 1,576. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba munyika yose vainge vava zviuru mazana mashanu nemazana mana nemakumi maviri nevaviri 500,422. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu nhomba vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekumisa kupararira kwechirwere cheCovid-19. Mashoko atiri kutambira anoti chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChris Mutsvangwa vakaita tsaona mugwagwa weAirport Road neZulu Maneru. Studio 7 yaedza kubata munyori mubadzi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe zvizere, asi vanga vasiri kubatika parunhare mbozha yavo. Zuru nezuru zvevagari vekugopo emudunhu reMidlands vari kuchengeta nhunzi nemazai emakonye adzinobereka, ayo ari kushandiswa sechikafu chehuku dziri kupfuyiwa nevagari ava muchirongwa chine zvipanga mazano zvinobva kuChinoy University of Technology uye chichibatsirwa nehurumende yeBritain. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvino zvinogona kumisa moyo yevakawanda uye zvisingatarisirwe kuitwa kuchengeta kana kutaura nezvekuchengeta nhunzi nemazai emakonya adzinozvara. Asi nguva zhinji izvo ndizvo zvinoitwa namzvare Miriam Svanda nevamwe vavo vapfumbamwe kumaruwa eGokwe South neGokwe North, avo vakadzidziswa nzira dzakasiyana siyana dzekuvandudza marimiro avo muchirongwa cheExtension and Training for Rural Agriculture kana kuti Extra, icho chiri pasi pelivelihoods and food security program inoitwa munyika nemasangano anosanganisira Felt Hunger Youth kana kuti WHH ne World Vision. Pamusoro pezvimwe zvidzidzo, muzvare Svanda vanoti iwo nevamwe vavo vakadzidziswa kuchengeta makonye anozvarwa nenhunzi inonzi Black Soldier Fly, ayo vanozoshandisa mukuvandudza chikafu chehuku.
Vakati vachitidzidzisa, torai zvinhu zvinoora zvakaita semaya kitchen waste, koko emasadza, zvimwe zvese nyama dzakaora tichikanda mukati. Saka after 4 to 5 days ndopanotanga kuoneka mazaya acho. After 14 days mazaya aya anenge achochoneka. Achochoneka mazaya aya anotanga kuita zvimakonye zvachona.
Mzvare Svanda vanoti pakutanga zvekuchengeta makonye izvi zvaive zvakaoma zvekuti vamwe vavo vakakurumidza kuora moyo.
Taitiso tikavhura chipondi musi watinenge tauya kuzokowa, so musha wese waisara uchinhuwa. Vamwe vakatodzokera sure nekuda kwekuti vakati vahambosikwanisi nokuti zvinhu izvi zvinonhuwa. Isu chapa kuti tirambe takashinga ndichekuona kuti izvezvi zvihuku dzedu tiri kukwana chikafu chakakwana.
Amai Benilda Ngomo vanoshanda semurimisi pasi pesangano reFelt Hunger Youth muGokwe South. Amai Ngomo vanotsinhirawo kuti pakutanga kupfuya gonye reBlack Soldier Fly chinhu chaive chakaoma, asi vanoti nekuda kwechido chavaiona muvarimi vakaramba vachishanda navo vachibatsirana kuita tsvakurudzo yekuwana nzira dzekupfuya makonye aya zvisinganhuwe kana kusemesa.
Zvatawana pari zvino tichishandisa hupfu, tichishandisa makanda enyimo, tichishandisa nyemba dzaora, tichishandisa matoto ehuku netumvura tushoma nene kuti paite kaunyoro. Gonye redu tiri kuona richitira zvakanaka, uye tiri kutogowa gonye rakawanda.
Imwe nhengo yecombined group amai Senzeni Govere, avo vane makore 35 vanoti vaiwanzopfuya huku dzemabroiler, asi izvi zvakange zvave kuvadhurira nekuda kwekudhura kwechikafu chinodehwa pakuchengeta huku idzi.
Chikafu chaitidhurira, asi isu patakangohwawo kuti gonye redu iri rinokwanisawo kuitawo maproteins akafanana neari kusiya beans, takabva tangoona kuti zvedu zvatiitira nokuti zvechinhu chisinganetsi kudi kuchengeta, takabva tati zvanaka.
Amai Govere, avo vane vana 5 vanoti dzidziso yavakawana yekugadzira chikafu chehuku pachavo vega uye kudzidza dzimwe nzira dzinovandudza kuchengetwa kwezvipfuyo pamwe nekurima zvabatsira zvikuru kusimudzira upenyu hwavo.
Ndakavaka musha wangu uyu wakanaka chaizvo, ndakauvaka gore akapera musei. Nekuda kwekuti ndinokwanisa kurima kuita gonye irori, ndakakwanisa kuti ndiwetsvake mari yekuti ndikwanise kuvaka musha wangu uchinji, uyezve ndirikwanisawo kuindisawo vana vangu kuchikoro zvakanaka ndichibetseranawo nababa.
Vanotungamira chirongwa chezvekudzidzisa varimi musangano reFelt Hunger Youth kumaruwa eGokwe vaRonald Tirivavi vanoti sangano ravo rinoshanda navana chipanga mazano vepachinoi University of Technology vane unyanzvi munyaya dzekupfuya uye kugadzirwa kwechikafu chezvipfuyo zvakasiyana siyana.
Pane nguva yekuti mombe nehuku dzenge dzakushaya chikafu, asi murimi akukwanisa kuzviitira chikafu chake achivandudzwa kurarama kwake muzvipfuyo. Izvi takaona zvibatsira zvikuru kuvarimi. Vamwewo vanouyawo neatingati isu maraw materials kana zvinodiwa pakugadzira chikafu chacho, vachibhadharwa kamari vodzidziswa kuti zvinomitswa sei.
Kunze kwekudzidziswa nezvekurima, vagari vanodzidziswa nezvekuchengeta mari vari mumapoka emibatanidzwa yakasiyana siyana ayo anozoumba mibatanidzwa mikuru yeSavings and Credit Cooperatives, uyewo vanodzidziswa nezvekukosha kwakaita kuenzaniswa kwemikana mumhuri pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Hapana vana baba vanga vati kana vawana mari yavawana pakurima yashandwa nemhuri yese yobuda yose yoenda kuna mainini kana kuti poita mukadzi wetatu kana wechiwepiri. Tikuona zvichiderera chikuru munzvimbo dziri kushandwa nevarimi muExtra Project. Chemo zvemaschool fees hatichazvinzwi kwavari.
Chirongwa cheExtended Training for Rural Agriculture mudunhu reMidlands chiri kushanda nemhuri dzinosvika zviuru 10 kuGokwe North neGokwe South uye kuKwekwe neShurugwi. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pesangano Food and Agriculture Organization nerubatsiro runobva kuhurumende yeBritain. Ndakamirira Studio 7 Panyaje Primary School kuGokwe South, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvavapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti kurwisana kuri kuitika muBurkina Faso kuri kuita kuti zviuru nezviuru zvevanhu zvitize munyika iyi zvichitevera kufa kwevanhu vakawanda. Sangano iri rinotiwo vanhu vakawanda havachina pekugara mushure mekutiza misha yavo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatarisana nenguva yakaoma muurongwa hwavo hwekuva nevamiriri veAmerica mudzimwe nyika. Vari vanhu vanowirirana nemadzisahwira eAmerica. Panguva imwe chete vari vanhu vanoratidza chimiro cheAmerica muchokwadi. Mushure memazuva zana vari muhofisi vaBiden vaisa mazita 11 evanhu vavari kuda kuti vatambirwe sevamiriri veAmerica kune dzimwe nyika, uye vane vamwe vanhu 70 vapanofanirwa kudoma kuitira kuti America imirirwe munyika dzose dzepasi rino. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tichange tiri kunzwa pamusoro pematambudziko ari kusanganikwa nevaimbi vanova ivo vechidzimai. Panguva iyo pasi rose riri kurangarira zuva reMother's Day kana kuti raamai mangwana.
Ndinoitwa Wanesai Mutandwa, ndoshanda ndiri under my window foundation. Ndinobata basa nemaartist nevanhu vanoshaya kunyanyanirira vana vadiki nechembere dzakafirwa nevarume vasina vana chaivo chaivo vanonyatsovachengeta vanoti ava vabereki vedu. Kana ndine chandawanawo ndinoshaya navo.
Panguva ino yeCovid-19 mungati zvii zviri kutarisana nevaimbi vechidzimai munyika pari zvino?
Tane gore rakakwana takagara tisingaende kubasa kubva last year. Tare gore nemaybe nemwedzi taimbofunga kuti zvichachinja. Gore rakapera takatanga hedu takaomerwa nokuti zvinhu zvakauya zviri senjodzi. Hatisina kugadzirira. Pataimbofungwa kuti zvichachinja pati patatona tatosvitsa gore tachivasoona kuti ya patakutoenda uko zvatooma ende vaimbi vedu vese angava wechikadzi kana angava wechirume vese vakaomerwa. Maybe kusara kwevaimbi vashomanana vanenge vari makana mabranda ambasada emacompanies vakafanana naJapreza nanaWinky vana baba Macheso ava vanenge vakagadzira mazita kare ende vanohukama nemacorporate companies ava kuchema kwavo kushoma dhani kuchema kwemaartist ari pasi. Mamwe maartisti vane mukana vasiri kunyanyochema. Maartisti akafanana neZim Danso vari kuyambuka kuenda mhiri kuSouth Africa kunoridza vakafanana naKiller T, Jazz Signal, Colors, vana Winza nana Pop 10 ava zvakareruka kwavari. But artist asina contact kumhiri akatoomerwa zvisingaite. Artist kunyanya vakadzi hapana mukadzi wandandaverenga kunzi ayambuka kuenda kumhiri. Vakadzi vakaomerwa nokuti vamwe vakadzi vanoimba vazhinji vacho vakadzi masimu mothers vasina varume. Saka vese vanenge vakatotarisa kuti ndiye baba ndiye mai. Saka panenge pakatoome ipapa. Saka vakadzi ava vakadzi takaremerwa zvikuru.
Tichitarisa kuti mangwana izuva reMother's Day zuva rekurangarira vana amai, pane zvamunofunga here kuti vamwe vakateererawo vanogona kuita kana dai pawanikwa mukana kuti vabatsirowo vamwe vana amai nyanya vanoita izvozvo zvekuimba vasinawo anokwanisa kuvabatsira?
Mangwana Sunday Mother's Day, sezvo Sunday iri Mother's Day mamaartist echikadzaya I think shuku dzavo vamwe vanotengerwa kana mai vake ruva kana kuti vanotengera chipa. Nenyaya yekuti havatorina vachekutotengera kana mai vake nokuti vakaomerwa ndikukunyepirai. PaMother's Day apa nemwe artist wechikadzi anonzi Sarah D anga akatoronga kuti vaite cleaning campaign mutown vari vakadzi chete kuti nyika imbovanzwawo semunhu mukadzi kuti pavachatsvairawo pano vanhu anovapowo mari yekuti vazvitengerewo mahampers for Mother's Day.
Tombotarisa zvakare kuti pane urongwa hwamanga muinawo hwokurangarira hanzvadzi yenyu Genius Kadungure aizikanwa nokuti Ginimbi. Uri kufamba sei?
Genius Kadungure achizikanwa nokuti Ginimbi. Ndichimuona inini iye hanzvadzi yangu asi yanga iri shamwari yangu. Genius akafa musi wa8 November gore rakapera. Anenge achisvitsa 6 months. Saka semunhu ane zita rine mukurumbira all over the world, changofunga kuti isusu semhuri nemafriends aGenius tingomurangarirawo nokunomisirawo maruva panharaunda yaakashaikira nevamwe vake. Kana tapedzawo tozongonodyawo lunch, tichingodyawo madishes aaidya. Genius aifarira kudya roadrunner nemabhonzo nerice rine dovi nesadza. Saka ndozvatichangonoitawo tichingomurangarirawo, takamirira kuti vemhuri vamuitire manyaradzo.
Manyaradzo ake ari kutarisirwa kuitwa rini?
Mhuri iri pakati pekugadzirira nekuti Genius munhu ane zita hombe. Saka ezvinezvi munyika medu muno mutenge tichinzi muri kudiwa vanhu 30 to 50. Isu hatidi kurwisana negovernment nokuti tinoda kutedzera zvinenge zvichitaurwa negovernment, uyezve tichitarisa utano hwemunhu wese. Kuti tiite manyaradzo panguva inei pari kudiwa vanhu 50 pakati womei, tichitarisira ruzhinji rwakauya paakashaya. Saka taifunga kuti maybe dai Mwari vachinzwira tsitsi, denda iri recovid ngatidzikireiwo. Mwedzi wangu wagovernment yaikwanisa kuti gathering 100 or 200, ipapo tinenge takukwanisa kunyatsoti timitire nokuti takada kuti tinoda kuita vanhu 50 havazopamainedze kwababa dzitori more than 50 timizo takuita pasina chishamwari dzaGenius. Genius anga ari munhu wevanhu, and our event was cleared negovernment nepolisi yedu yeZimbabwe nokuti tabvumidzwa vanhu 50 chete. Vanhu vese vakateerera vari all over the world. Ndinozva kuti maida Genius mazvina kupasa kuti maruva mukwanise kuenda kunoisa. Asi kwamuri ikoko, mungave muri kuAmerica, mungave muri ku Australia, Dubai, South Africa, zvokungoti all black for Ginimbi. Vari kupfeka matishirt akaprintwa zvoda Genius. Vari kupfeka tingoti all black, ngatipfeke hembe dzedu dzeblack timurangarira. Ndinozva kuti Genius maimuda. Kwauri ikoko ingopfeka all black for Ginimbi. Kana muchida kuti mutibate maWindow Foundation, munondibata panhamba dzekuZimbabwe dzinoti +263 773 045 907.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tabata Uncle Rasta vaAdam Mapepula vanogadzira zvigadzirwa zvakasiyana siyana zveart vachishandisa mataye dzimotokari anenge araswa nevamwe achinzi akashanda. Takakwanisa kunge tichiziva nezvemabasa avanoita kuburikidza nedande mutande reShema TV. Tinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu mukoma Adam.
Ndatenda hangu mukoma mitandemira.
Mukoma Adam, vakawanda vanoda kunzwisisa kuti zvii zvamunogadzira nematai anonzi nevamwe atoraswa achashanda padzimotokari, asi tinonzwa kuti imi muri kuburitsa zvidovado kubva mumatai iwayo.
Ichokwadi chamakazwa mitandemira. Matai mashandiro andiri kuita nawo inini ndeyekuti ndiri kugadzira mambi yezvinhu zvakasiyana-siyana. Zvinobvira kubva kumagarden chairs zvinoita anonzi maflower baskets, zvinoita anonzi maflower pots. Iko zvino zvindinei andiri kuti demarcation fence yandiri kushandisa kuti matai iwaya ifenzi yakanaka chose, yakasimba chose. Zvinoita matoys evana mumacreche umu, zvinogadzira matractor, mijujuju, zvokuti zvese zvinofamba parodhi zvese. Because pandinoshandira ndinenge ndakatarisana nemota dzinenge dzichifamba every day, saka ndinenge ndichitora mavisions angu kubva kuzvinhu zvinofamba. Saka izvezvi ndakukwanisa kugadzira matrakta, motokari, zvikatapira. Chobvepo ndine mabhini andinogadzira tine matai. Pano pabasa pangu ndakapatanga around 2017, asi ndine bhini randakaisa kubva 2017. Nanhasi bhini iroro rakangodaro. Ndiro bhini rinotobatsira izin community yangu yandiri inoyi. Vanotove vachitodzopa marara imoo. Saka matai ndiri kuita nawo zvinhu zvakasiyana. Tikaenda mumiti, kune zvese zvinokwira mumiti zvakaita semadzvinyu, makonye, mahochwa. Zvinhu izvozvo pabasa pangu zvose zvinowanika asi zvakagadzirwa nematai. kuita miti kuni miti andino gazira pana pa andino tima artificial trees ari ma county ma 4 leaves kana ma 6 leaves ino wanika futi iri papi iri pano kuita ma garden kune vasina nzvimbo dzekurima muriwo vai vai ndine andinawo iko zvino zvekuti vasina pekuzara muriwo ndine mimbedha yandiri kugadzira nematai izvezvi yekuti vanongotinga manyuwa voisa mumabhidha vanenge vatinga pandiri pana anenge ari maremovhebo zvekuti vanenge vakutokwanisa kutozvira muriwo kunyange vasina nezve yekushandisa.
Vazhinji vanoda kuziva kuti mukoma Adhamu vakadzidzira sei kana kuti kupi basa iri.
Muchidimbo notaura shone yekuti kugara nakaona dzevamwe basa iriri ndakaridzidza ndafunga kubva 2008 ndakange ndichishandisa nematai iwayaya but mashandisiro andaimaita nepandave izvozvi zvasiyana. Iyo zvino ndiri kushanda mashandisiro andakuita matai anenge ave mhando yepamusoro.
Munowana kupi matai aya mukoma Adhamu?
Mubvunzo wakanaka chose. Matai mawanira andiri kumaita izvezvi pandinoshandira ndiri panapa ndine vakomana varipoo vanoita zvestire servicing saka vari kuti matai avanenge vaunganidza vadzidza pamamotikari anenge aputika asisashanda ayaye ndo matai andiri kuenda ndichitengawo kwavari ndobva tatanga kutongoshandira ndiri pabasa pangu panapa ndo mawanira andiri kumaita izvezvo.
Zvigadzirwa izvozvo zviri kutambirwa sei neveruzhinji?
Zvigadzirwa zvandiri kugadzira iko zvino vanhu vaakunyatsokundiziva vanhu vane makreshi vane maECD vari kuzvitambira nemufaro mukuru. Zvinhu zvebasa rangu riri kutambirwa nemufaro mukuru because matai vakamatarisa kuvana zviyezvi nesimbi dzakanga dzaiswa mumakreshi mupi mupi asi ini ndiri kusvika ndichinointrodusa matai achi yangu ine matai nehudhu chete chete saka zvinhu zvandiri kugadzira nematai matai vari kuzvitambira vari kuti zviri sefi kuvana.
Vanoda kubata Uncle Rasta vanga vabata papi?
Uncle Rasta pafori namba dzavo dzavanowanikwa vari pa 0771008917 kana kuti 0715776172 kona Chisha Washa Road muri muna Enterprise opposite Marupafadzo Garage Umudio ndopandiri papo.
Manga makateerera kuna vaAdhamu Mapepula kana kuti Uncle Rasta muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ichitimurai zvakanaka vateereri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta ane mukurumbira munyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anodarika mashanu ari kuronga kuendesa hurumende kumatare achipikisa matanho akatorwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekusaina Constitutional Amendment Bill No. 2 kuti ove mutemo. Vagari vekugokwe mudunhu reMidlands vanoti vari kubatsirwa zvikuru kuvandudza upenyu hwavo nechirongwa chinodzidzisa vagari ava nzira dziri nani dzekurima. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.